ndiri kutenderera munyika muno muUnited States pasi rese tichitsvaga tsigiro yebasa kurura pamusoro remutungamiriri webazi rokushanya nokuvhakachirana rinonzi UNWTO. Vazhinji vomuZimbabwe vanotondera kuti takaita General Assembly yebazi reri muna August 2013 kumusha kuVictoria Falls. Yasvika nguva yekuti tichiritora tiritungamirire, nokuti Africa yakatsigira danho rakatorwa neSADC kuti Zimbabwe ngaitumire muchinda wayo muZembe aende kuMadrid kune muzinda webaziri andotungamirira baziri.
Mamiriro akaite zvino muZimbabwe haakukanganise here kuwana mavhoti?
Vanhu vanokatyamara pasi rese, tinokatyamara nezvetinoitirana isu maZimbabweans, nokuti vanhu vakafunda zvikuru. Tinofanira kunge tichitikana pane nyaya dzinenge dzichida kutaurwa. Vanhu vanovharirana mumba mavo padare ravo, vokurukura, vopedzerana. Ndo zvinoita matare ava machua. Mukaona muchipengereka mumastriti kungozvisekesa nepasi rese, hapana chinobhenefitwa ipapo kunze wongosekwa. Ndiri kuno vanhu varikufamba vachingodzungudzwa pavanoona maZimbabweans achitukana, vanotuka vaMugabe nevanodzorera. Zvinosvodesa, hapana chinombowanikwa ipapo kunze kwesvodeso. Ndiyo yatinoona isu.